idanho rakanaka zvikuru raitwa napuresidhendi, uye vanogara vachiriita nguva dzose. Tinoti makurokoto kuna avo vachabuda mumajeri, zvikuru kumadzimai. Tinoziva kuti madzimai ane zvinonetsa zvakawanda. Vamwe vacho vanoenda mumajeri umo vane vana, vamwe vanoitira vana mumajeri imomo. Ende uyezve tikatarisa mhosva zhinji dzinoparwa nemadzimai, hadzizi mhosva dzinotyisa kunze kwedzekuponda nedzimwewo dzakaita sedzehukopokopo yatingati fraud muchirungu. Asi zhinji mhosva dzemadzimai ukada kudzitevedzera imhosva dzinobata upenyu hwavo. Tikatarisana nematambudziko anosangana nemadzimai, kazhinji kacho vanenge vachida kuriritira mhuri dzavo. Saka izvi zvaitwa napuresidhendi, tinozvikurudzira zvikuru kumadzimai.
Tiri kuona kuti kumadzimai vachange vachiburiswa, zvinonzi vanofanira kunge vapika chidimbu chepakati chemutongo wavo. Idanho ramuri kutambira here iri, kana kuti mune zvimwe zvamava muchitarisirwa kuti dai mutungamiri wenyika vaita?
Vakande miri, munoziva kuti munhu kana aita mhosva muruwa kana kuti abira munhu, isu vekunze president vangave vaine chido chaizvo chekuti ngavangobuda vese madzimai vachienda kumba. Asi zvinoitika kana vasvika ikoko, vanhu vaye vavakaparira mhosva havagutsikane, nekuti munhu akapara mhosva marimwe zuru tomuona adzoka akutogara nesu. Izviwo zvinopawo kuti vaye vari kunyunyuta nekuti vakaparirwa mhosva vasafarewo. Saka president zvavanoita kuda kufadza kwese akaparirwa neakapara, kuitira kuti kana vodzokera kwavakabva vanhu vagutsikane kuti ndakamukaurisa akaenda kujeri. Asi akangoere kana akungopinda chete mune vanhu achinzi akabva nezuro anga ari kujeri, vanhu havafare nazvo. Ndo zvatinozoona munhu uye uye akubatwa nekuseri kweruoko, akudzokera futi kuita mabasa ake aye akaipa.
Tinoona kuti danho iri rauyawo panguva iyo vanhu vakawanda vanga vachichemawo kuti majeri vanhu vakawandisa, zvokuti makapinda chirwere checoronavhairasi maigona kuwedzera matambudziko agara ari mumajeri nechekare. Munoona here kuburiswa kwevamwe vasungwa uku kuchizorerutsawo kupararira nekutapurirana kwechirwere checoronavhairasi?
Dambudziko ravepo manji nderekuti ava vaendaka vanga varimo nechekare. Asi vasungwa havapere, zuva nezuva kune vasungwa vatsva vanouya majeri. Zvave kuchikamu cheutano chemajeri chinge chichiitawo screening munhu wese ari kubva kunze. Kana votombovaisa ipo pama 14 days iwayo isolation vasingasangane nevamwe. Uyezve ivo vekumajeri ikoko vanofanirwa kunge vapawo dzidziso kune avo vari kubuda kuti kwamuri kuenda uku muchanosangana nechirwere chiriko chinonzi korona.